Mount Zion Music.
Great things in the name of the Most High. Yeah. Oh gosh. Bambo and Nigga. Makarara pa gate muni mu benzini aba mwana fada ana bamni uva manzi muna mama na dedim dini aba dediwa kure wako virwe nini mucharidza mapombi monanga kwenyu kudeni muchaziva pataundi panoti nini maro watenyo tinda wina pa plan kusaiza ndisaize kana muchini tuka nditukei asindine chogwa nichemara